Vanhu vakawanda vari kushanda nekugara kunze kwenyika vanoti kuipa kwezvinhu muZimbabwe kuri kuramba kuchienda kumawere zvokuti kugadziriswa kwazvo kuchatora nguva yakareba zvikuru. Mugari wekuSpain vaishe Unesu Gusha vanoti pane kuti zvinhu zviite nani muZimbabwe zviri kutowedzera kushata vachienzanisa nezvo zvakange zviri mazuva avakabuda munyika.
Saka nguva nenguva yatazinyekede Zimbabwe, gore rega rega ndiri kuona zvinhu zviri kudzikira. Zvinhu zviri kudzikira hapana kumbosimukira kwazviri kuita. Zvingave zvivakwa, ingave migwagwa, angave magetsi, angave mvura, ingave education. Remember, ndadanga ndichishanda zvakare kuUniversity of Zimbabwe. Iko zvino kutaura neshamwari dzavo zvinoita kuti mari dzakuwanaiko zvino haidosviki pa$200. Zvino vati zvinhu zviri kuda chidzika. Asi pandakatanga kupinda basa kuUniversity of Zimbabwe, mari yandaiwana yaikwanisa kuenzana ne$3,000 muna 2017.
Vagusha vanotiwo Zimbabwe iri kutadza kusimukira munyaya dzeupfumi nepamusana pekusarongeka kwevatungamiriri vayo.
Hengu tinonzwa nguva nenguva mukuru wenyika achiti nyika inovakwa nevene vayo. Asi chokwadi zvakare kuti nyika inoputswa nevene vayo. Statement yaitaura kuti nyika inovakwa nevene vayo, chatiri kuona munyika iri panguva ino iri kuputswa nevene vayo. Kuvakwa kuriita mushoma chiri kuwanda kuputswa. Nguva nenguva tinochema nevasanctions. Asi rega nditi hasizvo zvikuuraya nyika yeZimbabwe. Hakusi kutanga mukati penyika mukati menhoroondo yeZimbabwe kuenda masanctions. Yakamboenda masanctions nguva yaIan Smith asi haina kusvika pairi nhasapa.
Muzvare tariro muungani, avo vanoshanda nekugara kuBritain vanotiwo kusabudurira kweZimbabwe kuri kukonzerwa negwara reZANPF iro vanoti harina kujeka.
Mhosva yekuoma kwaita zvinhu muZimbabwe ndinoipa kuZANPF, kana kuti ndingati hurumende. Hurumende yeZANPF, nekuti kubva pakawana Zimbabwe rusununguko nyika yakanga ichingori mumaoko eZANPF. Kubva ipapo zvinhu zvakange zvichiita sezviri nani, asi ZANPF yakabva yaona zvakakodzera kuti vaparadze nyika kana kuti ikonomi, zvekuti kubva time yatingati kuda pamwe kuda tikadzokera 20 years kudzokera kumashure, tinoona kuti hapana chinhu chakaita nani muZimbabwe. Zvinhu zvese zviri kungoparara, migwagwa, zvikoro, zvipatara, hapana chiri kushanda.
Vatichaona maposa, avo vari kuSweden vanoti nekuda kwekushata kwezvunhu pasi peutongi hwehurumende yeZANPF, Harare rinova guta guru reZimbabwe angova manyama amire nerongo.
Ndinorangarira kuti pakopa kabhanana ndopataisimbokwirira mabhazi nemakombi. Haizi tsvina iyoyo yavako mazuva ano, netsvina yavanhu chaiyo muzvimukoto zvemigwagwa. Muguta guru reHarare maisimbova nezvitoro zvepamusoro-soro, ungati watova pamusika wembare chaiyo. Kunyangwe First Street yaisimbova chidadiso, muina nababhasi, handi matsotsi wavo nasuno. Ndakamboti pindei muguta ndikatoona kuti pamberi peimba yaisimbova bhengi reBarclays muna First, ndakatoona musi uno umwe muza imwe shasha yakachera chikomba ichitogodza chibage.
Nyanzvi yezvematongerwo enyika vachishanda neInternational Media Support vaRashuti Mukundu vanoti urombo hwatekeshera nenyika yese, nekudaro hapana chinofadza.
Chinonyanyorwadza munyika yeZimbabwe matambudzikiro ari kuita vana veZimbabwe. Vana muZimbabwe vari munzara, vane kushungurudzika kwakanyanyisa, vanotadza kutenga chikafu chekuchengeta mhuri dzavo, vanoshaya pekugara, vanoshaya mishonga kana vachinge vaenda kuzvipatara. Urombo hwanyanyisa munyika yeZimbabwe. Saka zvese izvi ndo zvakonzera matambudziko atiri kusangana nawo. Chinodiwa ndechekuti nyika vana veZimbabwe vagare pasi vataurirane. Vataurirane kuti mvura yakatanga kutorovera papi. Tinoda kuti vanotungamirira vanoda kuti vese ava vange vachishanda vakazvimiririra, vakatarisa zvinoti zvakanyorwa mubumbiro remutemo.
Ukuwo vaWelcome Zimoto vanoti vakaenda kuShech Republic vachinoita zvidzidzo zvavo zvepamusoro-soro, vanoti ivo honzeri hurusa yekuipa kwezvinhu muZimbabwe. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nebato ravo reZANPF.
Chinhu chinonyanya kundibata munyaya Zvandaka siya zviri kunyika ndechekuti nyika yedu yasvika pakuparara kuti upfumi huri kuparadzwa. Kutambura kwanyanya namuya wedzera. Vashandi mari dzavari kupiwa inzungu chaidzo. Zvese izvi tikazvitarisa kuti chii chinongo chakakonzera, tinongodzokerazve kuhurumende yeZANU-PF. Kubva 2013 zvinhu zvakatanga kudonha pakabiwa maerection naMugabe, kuzobva pavakazobudiswawo pachigaro nemauto vachipa chizoya vamunangagwa. Vamunangagwa vakatozoponda nyika iya nesando kusvika pakuti unotoona kuti hapasisina nyika.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kumutauriri wavamunangagwa vaGeorge Charamba kana kumutauriri weZANU-PF vaChris Mutsvangwa. Asi izvi zvinopikiswa nemumwe wevechidiki muZANU-PF vataura ikandishaya, vachiti manyepo kuti bato ravo rauraya nyika, vachiti zvakawanda zvavakwa nehurumende yeZANU-PF kusvika pari zvino.
Vanhu vari kunze kwenyika vanopomera ZANU-PF kuti iri kukanganisa zvenyatso upfumi hweZimbabwe havana chavanoziva. Ndoda kuti muvaudze kuti kuno kuZimbabwe kwane budiriro inoshamisa. Dhamu rakasiya rapegwa naIan Smith. In fact rakapegwa nana Garfield Todd. Ian Smith akatadza kurivaka rinonzi Gwaishangani. Rakuma 80% towards completion navamunangagwa. Udzai vanhu ivavo kuti kuno kuZimbabwe kwane maincubation hub. Vaudzei kuti mayuth ari kufara zvikuru nekuti kwaane power bank rinopa maloni kune vechidiki.
Sangano reZimbabwe Congress of Trade Unions rinoti vanhu vasina mabasa munyika vanodarika zvikamu makumi mapfumbamwe kubva muzana. Zimbabwe, iyo yaiva hurudza munyaya dzekurima, yakatanga kusaita zvakanaka muna 2000 zvichitevera kubvuta kwayakaita mapurazi evachena. Ndakamirira Studio 7 muDordrecht kuNetherlands. Ndini Jeffrey Moyo.